very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, July 21st, 2021. And this is Live Talk Diaspora Forum. My name is Chris Dande.
And I'm Marvelous Nsanganya, who is broadcasting from my home in Washington, D.C., due to the COVID-19 pandemic.
Yes, Marvelous. We'd like to inform our listeners that because of the coronavirus pandemic, tonight on the Diaspora Forum, we are not able to give you our usual show, since we are broadcasting from our home.
Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930-15460 kHz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
And on the internet, you can find us on www.voazimbabwe.com or www.voashona.com and of course www.voandevele.com.
Thanks for joining us. You're listening to Studio 7 Live Talk. This evening, we are talking about the deportation of Zimbabweans from the United Kingdom. We're also talking about COVID-19 issues and what's happening in South Africa and in Zimbabwe as well regarding COVID-19.
50 Zimbabweans today were scheduled to be bound for Harare after a deal between the British government and the Zimbabwean government to deport those who are said to have committed crimes in the host country.
According to the agreement, as reported by the Herald newspaper, 50 Zimbabweans will be deported from the United Kingdom monthly.
Yes, like Marvelous said, we're also discussing the coronavirus pandemic in which, since the second third wave that is appearing to be taking its toll on Zimbabwe and other countries in the world.
And the Ministry of Health reports that by the end of yesterday, 50 people succumbed to the COVID-19 virus, while 2,683 people tested positive for coronavirus.
Yes, Zimbabwe, join us for those topics and much, much more. Yes, Zimbabwe is here at Langanage, Zulugandaba, Utelo Lotu, Lulai Talk, Diaspora Forum, Lapoge, Scotland, Zalon, Zimbabwe, Sala, Pomanyamazwe, Lamsanjege, Sangela, Indaba, Ezimba, Logotwa, Utaba, Ulumkoga, Sikangela, Utaba, Olo COVID-19, Sikangela, Zalo, Lotaba, Lukmana, Kunavantu, Zalon, Zimbabwe, Sala, Golek, Zilitani, Ez. Zingamachumi amahlanu ebezimele zisuswe namhlanje ziliselwe ekhaya ngoba kuthiwa zake zadala amacala khonale kwelebhilitane. Kodwa sikhuluma nje asazi ukuthi kuzophumelela ngoba bekule mzamo yokumisa ukuthi lokhu kwenzakale. Ye, kandaba lakhonokho nje njengoba sikhulumile COVID-19, ye, ikhona sizawuthwala izolo ibulele abantu abangamachumi amahlanu 50 kwathi khona abadlula inkulungwane ezimbili 2,000 batholakala legciwane le-coronavirus. Ye, njengensukwini ke silabo abahlonitshwa esibanxusileyo ukuthi siqoqe labo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Marvelous.
Kunyawo vachangobva kupinda muchirongwa chedu patinotarisa zviri kusangana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika padiaspora Live Talk. Nasi tiri kutarisa isu zviri kuitika panyaya yedenda irori recovid-19, zviri kuitika panyaya yenhomba dzecovid-19. Tichitarisa zvakare zviri kuitika munyika yeBritain, umo tiri kunzwa kubva kupepanhau reThe Herald kuti panga paine vanhu 50 vanga vakatarisirwa kuti vawanikwe ivo vachidzoserwa kumusha. Vari kunzi ivo vanhu ava nehurumende yeBritain vakange vari kuita zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika iyi, uyezve zviri kunzi nebepanhau iri vanhu ava vachange vachidzorerwa kumba mwedzi wega wega. Tiri kunzwa zvakare kuti pasite chibvumirano chakaitwa pakati pehurumende yeBritain neZimbabwe, izvi zvichange zviri kuitika mwedzi wega wega, kuti pane vanhu avo vakaita mhosva dzakadai dzakasiyana siyana munyika yeBritain vakabatwa vaine mhosva vaakudzoserwa kumusha kuZimbabwe 50 pamwezi wega wega. Tichange zvakare tiri kutarisa zvakare zviri kuitika panyaya yechirwere cheCovid-19 pane wave iripo iri kunzi iyo third wave yeDelta variant ranesa munyika uyezve riri kuwanikwa iro richitora vazhinji hamanisha mwari. Saka tiri kutarisa kuti zviri kufamba sei panyaya yethird wave iyi. Tiri kutarisa zvakare kuti tichida kuona zviri kuitika muSouth Africa umo tiri kunzwa zvakare kuti pane zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara mune imwe nzvimbo inonzi East View kuPretoria, Plastic East View kuPretoria yawanikwa iyo ichipisirwa pavanogara panguva ino yeCovid-19. Bazi rezveutano riri kutaura iro kuti pane vanhu 50 vakawanikwa ivo vachishaya kubva kudenda iri reCovid-19 nezuro, uyezve pane vanhu 2683 vakawanikwa ivo vachibatwa nedenda iri reCovid-19. Tinonzwa nehama neshamwari kuti uwandu hwevanhu vari kushaya zuva nezuva huri kuramba huchiwedzera munyika. Saka ndo zvimwe zvatichange tiri kutarisa izvozvi, uyezve tichiona kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zviri kubata sei zviri kuitika izvi. Pasi apa pedenda reCovid-19 iro tiri kuona rakapunya chisero pasi rose, kusanganisira imo muno zvakare muAmerica, asi muZimbabwe pari zvino nedzimwe nzvimbo dzemuAfrica tiri kuona ndo makapunya chisero denda iri reCovid-19.
Yes, marvelous. Back in a few months ago, we had the Tanzanian president who has said to be saying that COVID is not real. Unfortunately, Dr. Magufuli died, but there's a new president. So let's listen to this short clip here where we hear about how Tanzania is now.
Ramadan Juma is calling passengers into a bus.
Marvelous. I was trying to play a video there. I don't know what's going on. It's a technical fault. But of course, we'll try and play it as we go on. But right now, let's introduce our first guest. His name is Panyika Karimanzira. He is in the United Kingdom. Mr. Karimanzira, I don't know what's wrong with your camera. We can't see you. Mr. Karimanzira? I think we have another technical difficulty. I don't know. I'm sorry about that.
Maybe Mr. Karimanzira can log out and then come back in. It happens sometimes. It might be the network. So let's wait on him to log back on while we move along with the program. This seems to be a real issue, Chris, and it's touched a really big debate on all social media platforms about the deportation of these Zimbabweans from the United Kingdom. So we're going to wait and see what's going to happen.
Yes, marvelous. Meanwhile, I think we might try again our video, Tanzanian video, showing how Tanzania is now coping, because unfortunately I understand many people are still...
Ramadan Juma is calling passengers into a bus, popularly known by locals as Dala Dala, riding in the busy city of Dar es Salaam. Neither the driver nor his passengers are wearing masks to prevent the spread of COVID-19. Juma says lack of clear instructions from Tanzanian authorities have led many to become less serious about the pandemic.
There's no emphasis. I cannot wear a mask because when I look at the people in the surrounding, there's no one who is wearing masks, no sanitizers, and also there are no water tanks here. In short, there's no shock from my fellows. So I cannot be shocked as my fellows. I take it the same.
A week ago, for just the second time in a year, Tanzanian authorities gave statistics for the number of COVID-19 patients in the country. They said from January through July 8th of this year, there were just over 400 COVID cases. Rest groups say numbers over the last year are likely much higher. The government says it is currently working on importing vaccines and calling for people to take preventive steps.
The government continues to ask every citizen to take precautions against COVID-19 by following the guidelines from our health experts, since prevention is better than cure.
It's a chapter from the position of the late President John Magufuli, who denied the presence of the virus in Tanzania and discouraged the use of face masks. Rights activists accused the government of failing to provide good information and leadership in the face of the pandemic.
The government has created a big division in the society due to the fact that society has people with different understandings.
Tanzania's health minister says the country must unite against the virus.
This outbreak of disease is like a war because it claims the lives of many and weakens the economy of the country. We must join forces, and I'm expecting to see you with your cameras going to public buses telling people about this information, and then you say you have participated in the war.
Meanwhile, Ramadan Juma continues with his work despite being at high risk of contracting COVID-19. Juma says serious emphasis on prevention will make people, especially his passengers, to take precautions, something that will also make him do the same. Charles Kombe for VOA News in Dar es Salaam, Tanzania.
Thank you very much, Mr. Juma, for that story. Marvelous. I think we now can have Mr. Panyika on our show. Mr. Panyika, welcome to the show.
Thank you very much, Mr. Gandhi. Thank you for having me on the show.
Yes, thank you so much. I'd like to say abonga. Yes, Mr. Panyika, first of all, of course, we are going to be talking about the deportations. But first of all, can you give us an update of what the situation as far as COVID is concerned, because we understand that the restrictions have been dropped off, all of them. Can you tell us how the situation is like?
Right, thank you. So I'll talk about the COVID in as far as it is affecting the detainees. So there have been some cases reported amongst the detainees, and that is one of the issues to stop. And as far as I know, from the information I have received in the last 1 hour, it seems that the flight might not take off today because of the government is saying it's because of the COVID issue, but we also know that it is because of the pressure that has been mounting from various angles. And Mr. Gandhi, by the way, I can't hear you clearly. Hello, Mr. Gandhi, I can't hear you clearly.
Yes, sir. Maybe if you can just carry on and tell us from what you're saying that you've had the latest news. Where is this news coming from?
So we are dealing with a number of solicitors, and also we are in touch with members of parliament. So this information is coming from solicitors as well, from members of parliament.
Maybe just give us your background. Which organization are you working for, and how are you involved in this campaign?
So I am the spokesperson, a board member and the spokesperson for the Restoration of Human Rights Law Zimbabwe.
Mm-hmm.
But in this campaign, we are working together. We are a number of human rights groups, Zimbabwean human rights groups in the United Kingdom. They include Raw Zimbabwe, Zimbabwe Human Rights Organization. We also, in the committee, we have the MDCA. We also have Zimbabwe African People's Union. That is in as far as the Zimbabwean organizations are concerned. But we also have the British organizations that are supporting us.
Mm-hmm. So we saw that you mounted kind of a protest somewhere there in Britain. Tell us a little bit about that, and do you think this kind of pressure might have actually pressured the UK government to maybe delay or to change their mind? What's the situation?
So yes, when we got the news about this flight, we got it early last week, and immediately we issued a statement to publicize the situation, mm-hmm. and we then got together to form this coordinating committee, which I was talking about, which includes a number of organizations. Then we then organized demonstrations at various home office reporting centers. The centers are London, Birmingham, Sheffield, Leeds, Manchester, and Liverpool. Then we also then linked up with solicitors, and we drafted letters to MPs, which we distributed to people to send to their individual members of parliament. We also wrote a letter to the all-party parliamentary group on Zimbabwe, and we also demonstrated at the Zimbabwe embassy, the UK parliament, and the British Prime Minister's office. And we also did a petition, an online petition, which we circulated, and in 2 days that petition had about more than 10,000 signatures. And we are also campaigning on social media.
According to the Herald, we understand that these people that are being deported committed crimes in the United Kingdom. Is this true, or who exactly is being deported, or allegedly, or might be deported?
Yes, that is true. So what is happening, what we have realized is that all the detainees that are supposed to be on these flights, they have, in one way or another, each one of them is a criminal record. That is a fact. But most of those criminal records are crimes that were committed some years back. People served their sentences in prison. They were released, and they were now living their normal lives.
Mm-hmm.
But yes, it is true that all the people on that flight have got crimes in the United Kingdom.
Thank you very much. Chris.
Oh, I don't know now if you can hear me. Is it still low?
Maybe.
Very low, Chris.
Yeah, you can ask the question and I will relay it to him because he can hear me.
Okay. Yes, Mr. Karimanzira, what kind of crimes did these people commit? Is it just general crimes like traffic offenses and so forth, or these are what here are called federal crimes?
Right. So what we are getting, we have been speaking to the detainees themselves, and what we are hearing, most of them have got the most common crime is actually domestic issues where a husband beats up their wife or vice versa. Then we also have cases of children, more of like the parents deemed to be abusing their own children. Then we also have rape cases. We also have cases of involving drugs. Those are the most common crimes. There are also a few people who have got traffic of offenses, traffic-related crimes. We're talking of maybe like drink driving mainly. So it's quite a wide range of crimes.
Mm-hmm.
But it looks like the common denominator is that somebody would have been sentenced to at least 12 months and above.
Mm-hmm.
Okay, Mr. Karimanzira, ungasitshela nje ngesintu ukuthi ini okwenzakalayo. Ungasitshela ngesindebele ukuthi ini okwenzakalayo.
Yebo, okwenzakalayo ukuthi uhulumende weBrithani loweZimbabwe bayenze isivumelwano sokuthi izizalwane zeZimbabwe ezise-United Kingdom ezinamacala ziwiselwe eZimbabwe. Isivumelwano lesi kuthiwa sayenzakala ngoJune, and iflight yaqala kumele isuke namhla, iyabe labantu abangafika amathumi amahlanu. Yibo okwenzakalayo, thina sizama ukulwisa ukuthi lokhu kungayenzakali.
So you still can't hear me?
I'm struggling to hear you, yeah.
Okay. Now, can you tell us if there are more people who are in the same? We understand there will be 50 people being deported every month. So can you tell us if there are more people that you have heard that are going to be in the same place?
Yes. So what is happening, the figure initially that we were given was 150 people in detention, and that was the initial figure that was supposed to go on one flight. So when we raised issues about how they would be able to comply with COVID restrictions and the law as far as COVID was concerned, after some days we then heard that number being trimmed down to 50. But yes, in detention, they are far, far more than the 150 150 that was originally meant to be on the flight. So I think what is happening is they are rounding up all the people that have crimes, but these people are those people who don't have an immigration status yet in the United Kingdom, so to speak. So they are rounding them up and getting ready for them to be deported to Zimbabwe. I think one of the challenges they are facing is that most of those people don't have valid travel documents. They have stayed here in the United Kingdom, some of them for more than 20 years. And you know the Zimbabwean passport is valid for 10 years, the standard one that I know. So you'll find that most, if not all of them, don't have valid travel documents. And I think that is what is going to take them to process these deportations.
Tida kunyatsonzwa kuti ava vanhu vari kunzi vari kudzokera kumusha vachibva imomo muBritain vanhu vari kunzi vakaitsei uyezve vanhu vane mapepa here ekugara imomo kana kuti zviri kunyatsofamba sei.
Zviri kuitika ndezvekuti panonzi pane chibvumirano chakaitwa pakati pehurumende yeBritain nehurumende yeZimbabwe yekuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri muUnited Kingdom zvine mhosva dzakapara dzikatongwa dzikapuwa mutongo zvikaenda kumajere zvidzoswe kuZimbabwe. Izvi zvinosanganisa mhosva dzakangosiyana-siyana dzinosanganisa zvibharo, kukurwa, mhosva dzedzimotikari dzekutyaira vanhu vakadhakwa, mhosva dzezvinodhaka semadrugs zvakangodaro. Saka patakatanga kunzwa nyaya iyi zvinenge zvaitaridza kuti kune vanhu vanopfuura 150. Asi pari zvino vari kutaurwa kunzi vangangoenda mundege iri kusimuka nhasi 50. Vanhu ava vese vanhu vanenge vakapiwa mitongo inopfuura gore zvichienda mberi, uye vanhu vanenge vasina mapepa eugaro wemuno, vanhu vanenge vakatsvaka upoteri asi ukasabudirira, vamwe vacho vanenge vakakudirira vakapuwa upoteri asi paane zvinototongerwa nyaya iya paanobuda mujere anobva atorerwa mapepa eugaro wemuno. Saka zvinobva zvamudzorera kwokutanga sokunge munhu asina mapepa.
Saka pari zvino zvamira zvakaita sei? Takaona muchiratidzira ikoko, mungangotsanangura here kuti sangano renyu rinonzi chii uyezve kuti mabasa api amuri kubata kuitira kuti zvizvarwa zveZimbabwe izvi zvisawanikwe zvichidzorerwa kumusha, uyezve kuti sei mafunga kuti muvamirire panyaya iyoyo?
Bato rangu inini randinoshanda naro rinonzi Restoration of Human Rights Zimbabwe, muchidimbu Raw Zimbabwe. Asi panyaya iyi tiri kushanda nemamwe masangano ezvizvarwa zveZimbabwe ari muno muUK anosanganisira Zimbabwe Human Rights Organization MGCA neZimbabwe African People's Union ZAP. Takaumba chikwata chinonge chichitungamirira urongwa hwese hwatiri kuita nokurwisa kuti vanhu ava vasadzorerwe kuZimbabwe. Chinoita kuti tivamirire vanhu ava ndechekuti, chekutanga, upoteri ikodzero yemunhu. Muchirungu vanoti human rights. Saka upoteri ikodzero yemunhu. Chechipiri ndechekuti vanhu ava vakapara mhosva hongu asika vakatongwa vakapinda mujere vakapedza mutongo wavo vakazobuda. Saka vakatopaniswa kugara vanhu ava. Ndosaka tiri kuti havafaniri kudzokera kuZimbabwe. Chimwezve ndechekuti vanhu ava vanhu vagara muroma vane makore vabva kuZimbabwe havachatombozivi kuZimbabwe vakamira sei. Kuti vanotangira papi hapana pekutangira. Kana vari muZimbabwe vacho vari kutotambudzika izvozvi. Ava vanenge vane makore 20 vanosvika vachitangira papi. Saka isu vamwe vacho vanotori nemhuri munomu vari kubviswa vachisiya mhuri dzavo, vana kana nevadzimai kana kuti murume kana nevana. Izvozvo ndozvezviri kuita kuti tirwise kuti vanhu havasadzorerwa kuZimbabwe.
Saka zvamira zvakadaro, ini makwanisa irepita shuwiro yenyu iyi kana kuti zvakamira sei?
Inini ndinovimba kuti zvataita kusvika pari zvino zvashanda, asi hatisi kuzomira ipapo, ticharamba tirwisa nokuti taita zvakawanda. Takaita petisheni, takanyorera maMPs, tikanyorera kupariamendi, tikaita mastatements, tikaunganidza magweta anenge achinyirira vanhu vacho vari
Thank you very much, Mr. Tarimansira. Can you please do stay on the line? We'll be back to you. Yes, marvelous. We have another guest here, Mr. Tifa Wachapi Pango. Mr. Pango, welcome to the show. Unfortunately, there's something wrong with my microphone. I don't know if you can hear me loud and clear.
Yes,
technical problem again. Anyway, let's go to a video, marvelous, which I think you can maybe introduce.
Yes, Chris, we are hearing that there are families in South Africa, somewhere near Pretoria, who unfortunately had their homestead where they stay burnt by an unfortunate incident that happened on Saturday. But people, they have lost their belongings, and for now we're hearing that there are four lives that have been lost. So we had one of our listeners from Studio 7, actually from VOA Shona, who follows us, who actually went and visited the place, and Pastor Richard Moyo, and gave us the report. So maybe we can play the video and just hear what they are saying.
Plastic view Pretoria, quite a disaster. Car Zimbabwe, Kawan, the Karafio Nipa, Tabo, the Yopa, Saravasan, Sakasin, Wazai, Tikokuno, Sakasin, Zimbabwe, Roman,
Plastic View.
kuti ngezvemuno shoma vakatanga kugara koko kumaye 2000 vachivari varume chete vari vashogara mumasango vozinzimbo yakakomberedzwa navarungu makombisi evarungu dairi pakati pakangaitewo pasango saka vanhu vaagara saizvozvo madzimai akati auya panguva yemapusa aisungwa saka kufamba nokufamba vanhu vakapedzisira vakuvaka dzimba dzemapepa kwabva sokuti plastic issue kudzamara vanhu vawanda zvakanyanya saka ndo chimiro chiri kuna naudulend kuplastic issue ukoko kunonzi kuudule pane moo iripo inonzi udulend complex
saka chii chakaitika kunzvimbo iyoyi uyezve pane vanhu vakakuvara here kana kushaia
vanhu vakakuvara varipo vakati wandei vanhu vakakuvara varipo nokuti chakaitika ndechekuti kwesaturday musi wa18 pakati peusiku takunanga 19 zvinofungidzirwa kunzi gasi rakadhuka mumba ndokubva ratanga kupisa dzimba parakatangira kupisa rakabva ratouraya varume vatatu vakafa zvokutosa aonekwa kusatozikwana kuti vanhu vakabira sevakapira kuti kupira zvachose but umwe akazoshaika kuchipatara saka zvadero vakazodaidzwa vefire brigade vakasikoleti dzimba dzinosvika kuma300 dzatotsva dzose vakazamawo kumhanya vakabudawo kunze tichi saka ndicho chinzvimbo chakaitika kunzvimbo inonzi plastic view kakaitika disaster rinorwadza zvikuru zvisati zvamboonekwa nokuti zvinhu izvi zvakamboitika futi guru ra2016 pakafa vanhu vakati wande saka kuenda kwatakaenda ukoko semufundisi kundoono nekuti kuri nevamwewo vanhu vatinoziva navo mukunyengeterawo chindobata nokundosimbisawo zvinohamba takasvika ukoko kusina kumira zvakanaka vakadzi nevana vasina kuti munongoziva parongetera disaster chete here kutsva nemoto because munhu munhu anenge akarongedzera mumba make kana katvhu kana katendet wake nechikafu nemari zvakaitwa parikuzungwa zvose zvakapera kutsva hapana kari ndakasara
zvamira zvakadaro kana paine vanoda kubatsira vanogona kuita sei vanobatsira nei uyezve sei vanoona ani
maita mubvunzo wakanaka nokuti ndo chishuviro chedu nekukumbira zvikuru rubatsiro kuvana vezimbabwe vane mwoyo wakanaka vanoda kubatsira vanobatsira nenzira yakadai like kuti vari mukunana wesouth africa kunoko vanoenda ukoko kuplastic review kunonzi kuplastic review hakurachi zvako vondobatsirawo kunyanyanya nezvekudya nembatya nemapambasi nezvimwewo zvokushandisa kuzva vunoza kuti vamwe vafamilies inenge ine vana vatatu mukati merum iroro vamwe vanenge vari 3 so nekubatsirawo nenhau dzakafane pamwewo kana vanogonwa kuwana kanawokuwanawo kana tumazenge okuti vagonwe kuvakati machete bose vanhu nezuro vakanga vachingozamawo kudzoka kunongeredza mazenge akasara kuvakwanise kudii kuvakawo ndo chimiro chiripo uye futi vanenge vasingakuzivi vanodawo kubatsira vanogonazve kana kubata iini mufundisi mwoyo kune timu zveiriko ukoko vana baba vakawandawo vari koko togona kuenda navo kundozamawo kubatsira nokuti zvichikwa kuona rubatsiro hwakanyanya nokuti ndakatara navo vanhu vakawanda nevakarasikirwa nehama dzavo nokuti vakanga vatokonfirma izinodiwa mari dzakawanda kutenga zvitunaizvina kumba asi kuti pane todiwa pane mavhiki 3 weeks vachimbosezinenge sevanhu vanenge vakatsva vozopuwa feedback saka ndo zvimiro zviri kukuikoya kunoko tinongokumbirisa zvikuru vane mwoyo wokubatsira nokutiwo ndinowo ndakaendawo tikazamoni patinogonawo napo munongozivawo vanhu vakasangana navo vakawanda ewo rubatsiro vamwe vachiuyawo apo napo varungu vachibatsira nevamwe vachibatsirawo but hazvisi enough vanhu vari kuvara panze vasina dzimba vamwe havana kana pekutangira zvinhu zvakapera
imi munobatsika panhamba dzipi dzepawhatsapp kana vanhu vada kunyatsonzwa zvekuiti
nhamba yandinobatika pawhatsapp inoti 079802 6194 ndiyo nhamba yandinobatika iyoyo
kana muchikwanisa kuita ngamati +27 nekuti mu vanhu vari kuteerera vari pasi rose
mari
tangai matipa +27 vanhu vanenge vakateerera vanoda kubatsira vari pasi rose
okay inoti +27 9802 6194 ndiyo nhamba yangu iyoyo
taurai zvakare
+27 7 9 8 0 2 6
194. I watch him. What happened to some of the Zimbabweans that are staying in that area that you talked about in South Africa? Tell us where the area is and what exactly happened and what you saw with your own eyes when you visited there. When did you go?
Say it again.
Can you tell us what you saw, what happened to Zimbabweans there in Pretoria near Woodlands?
Hey, my sister, the thing was happening here in South Africa, in Pretoria East, a place called Plasticville. It's a big, big problem, big disaster, because it started at the midnight, at 19 July, was a lot of fire. Sorry, say it again.
No, it's okay. Just say small. It's okay, you are nearly done. Just tell us, so how many people were affected, if you know?
Okay, I say Pretoria again over the weekend, almost many people, the houses, sorry.
No, it's okay, Ramoyo Tajins was a Mataura. A Mataura in Nikuti, Panaman, Wakati one day, Vanu Wandu, Wakati one day, Vakawan for Evo. Vachi sangana nedambu zikoreku kupisirwa zvinhu zvavo uyezve pane vanhu vakarasirwa neupenyu. Saka dai hurumende yanga yakateerera pari zvino, maiti chii panyaya yezvizvarwa zveZimbabwe zvamuri kusangana nazvo imomo muSouth Africa, nyanya vanhu vakarasikirwa nepekugara?
Nauya ndaida hangu zvangotaura pasenguva ino, taingokumbira zvikuru kana kuemba kubatsira zvizvarwa zveZimbabwe kuvabatsira pari zvino, nenyaya yekungoti munoziva kubatsirwa nerumwe rudzi. Senyika ino yatiri ine mirumo yakawandisa, ine zvakawandisa zvisingaitika. Saka kumbiro dzataingokumbira kugavhumendi yaifanira kuti sezvane vamiriri vari muno vaimhanyawo kana kurati vachindoonawo dambudziko rakawira zvaZimbabwe, nekuti ndo zvakawanda zvinogara munzvimbo zvinobudisa kana kumasekitori vadarika. Saka gavhumendi yaifanira kumbobatsira panzvimbo iyoyo, nekuti chiitiko chiri ikoko hazisi chiitiko chiri nhai, chiitiko chinoshoka, chiitiko chakaipa zvikuru.
Aiwa, tinotenda chaizvo Vamoyo, rambai muri ipapo panhare. Hatichakubatai zvakare, regai tingotora vamwe vanyarikani. Chris,
yes, Mr. Pango is back on the line. Mr. Pango, ungasitela kuti kuyini wena okuzileyo ngalavo kuthiwa bazadipotwa?
Ukhuluma ngalavo abavelelwe ngumonakalo eSouth Africa?
Hayi, labo abakhona ngapho eBritain okuthiwa bazadipotwa.
Abangapha ukuthi bazadipotwa, besizama ngazo zonke indlela ukuthi kusetshenziswe ama-legal routes ukwenzela ukuthi kukhangelwe kabanzi ukuthi izizathu zokuthi badipotwe kungabe kuyini. Kodwa-ke sibone ngathi ngalesi sikhathi isikhathi esirongo kakhulu ukuthi abantu bengafakwa kuma-deportation njalo kuma-detention. Sikhangela isikhathi sokuthi isikhathi sama-COVID nezinto eziningi, but kodwa at the same time lapha kuleli lizwe leli ungumlandu welizwe lalapha e-England ukuthi ngenxa yokuthi basayina i-agreement yokuthi kufanele ukuthi umuntu nxa ebuye lapha wazodinga ukuphephela uvikelekile, njalo kufanele ukuthi until yena azazivumele umuntu ukuthi yena usefuna ukuzihambela ekhaya, kodwa kulilungelo lakhe ukuthi ufanele ukuthi abe khona la. So okwakathesi sisazama wonke ama-legal routes ukuthi kulandele wonke ama-legal routes ukwenzela ukuthi i-deportation leyi imiswe ingaqhubekeli phambili.
Ye, kodwa sizwa kuthiwa iningi labona labo abadipothwayo ngabantu okuthiwa badala amacala. Manje ungathini ngomuntu odala icala?
Ye, udala icala babukande siyakuvuma asikwali ukuthi ukudala amacala, kodwa-ke nxa sikhangela umthetho, ngoba into kakhulu esikhangele kiyo wabugande sikhangele into ebhalwe phansi. Umthetho obhalwe phansi kule lizwe ngokuthi icala elingavela ukuthi ekugcineni elingakwenza ukuthi kugcine udipotwa licala mhlawumbe lokuthi elokubulala umuntu kakhulu, noma licala ele-terrorism. Nxa ukuthi ubandakanyeka emacaleni awe-terrorism, noma ubandakanyeka emacaleni awe-politics, noma akhanya olodlame olukhulu olungabhidlisa ilizwe, yilapho abangasoze bakuvumele khona ukuthi uhlale. Kulamanye amacala eseseke sawabona amacala anjalo, amanye amacala amakhulu kakhulu abantu ababevela emazweni afana lakubo-Middle East, ubo-Iraq, lakubo-Afghanistan, kodwa-ke bagcina bedipota ababenjalo. Kodwa bakhona njalo ababevela kwamanye amazwe esasibabona ababebenze amacala amanye amancane, ama-petty crimes afana lana la abakhulumayo mhlawumbe mhlawumbe kungamacala mhlawumbe kufana lokutshontsha amacala kufana lokuthi mhlawumbe wakwacabana labanye abantu lapha amajele akhona nga umuntu engisekambe wayejele wagwetshwa ngumagistrate icala lakhe langena ngasike kwafika isikhathi ukuthi sekokhululiwe umfanele ukuthi bamkhangele ngaleso sikhathi nga ukuthi bayamnikeza enye duration mhlawumbe ukuthi basamonitor ukuthi engabe saqhubekela yini phambili ngokwenza lelo cala sekungenzeka ke ukuthi kube njalo kodwa ke akufanelanga ukuthi umuntu icala elingenza umuntu ukuthi adeport abuyise elizweni lakhe icala le-terrorism kuphela ngingasikhangela incwadi abayibhalayo bona abanikazi bakule lizwe silandela umthetho.
Okay, Mr. Karimanzira, kukhona yini osukuzwile? What's the latest?
Esesizile ukuthi khona kukhanya ngani i-flight layer isezenzakale namhla ngenxa uhulumende ukuthi khona ngenxa ye-COVID, kodwa thina njengokubona kwethu kungenxa yokuthi khona kube lo msindo kakhulu ngendaba yenaleyo.
Manje nxa likhangele lina libona ungani akusoze kuqhubeke yini kuzahle kuphelele khona?
Akusoze kuphelele khonapha, vele kuzaqhubeka. Into engicabanga ukuthi izayenzakala yikuthi khona bazazama futhi ukubuyisela abantu, but ngicabanga ukuthi engxenye bangatshintsha ukuthi bangasabahambisi ngama-chartered flights. Ngicabanga ukuthi khona bazaledobha umuntu ngamunye ngamunye bemuhambisa ngama-commercial flights. Into engayenzakalayo naleyo yikho engikucabangayo, but still kungenzakala futhi ukuthi bazame enye ama-charter flights, but ngibona ngazathi ama-charter flights kuzabakhipha ngoba kuyabiza abantu abaningi, kuyenza ukuthi abantu bayenze ama-campaign amaningi kufuna kube dlula.
Yes, marvelous.
Saka pari zvino mucharamba here muchiwanikwa imi muchiedza kuti zvizvarwa zveZimbabwe izvi zvisawanikwe zvichidzorerwa kuZimbabwe kubva kuBritain, zvii zvimwe zvamuchaita?
Wongi chokwadi hatisi kuzomira pano nokuti apa tiri kutaura nekodzero dzevanhu, mahuman rights. Isusu ndozvatinomiririra mazuva ese, tinomirira mahuman rights evanhu. Saka tikutaura kwandamboita kuti upoteri ikodzero yomunhu, izvozvo zvichaita kuti tisange tichirwisa, hatisi kuzombomira pano. Zvinenge zvichindirana nokuti hurumende yemuno ichange ichitora matanho api, isusu hatisi kuzomira pano. Pari zvino nezvatatoita izvozvo nyaya yakutozikanwa nenyika yese, saka ticharamba tichikumbira rubatsiro rwevanhu vese vanga vachitibatsira kuti tirwise nyaya yekusanganisira nemaMPs nezvizvarwa zvemuno muUnited Kingdom.
Mataura zvakare kuti pane zvanga zviri kutaurwa muparamende imomo muBritain, zvafamba sei izvozvo? Vanga vari kutaura here nezveZimbabwe nekudzorwa kwezvizvarwa zveZimbabwe izvi?
Wongu vakataura nezvekudzorerwa kweZimbabwe kuburikidza mushure mekunge tasvitsa nyaya iyi kumaMPs. Saka vakataura nenyaya iyi nemubvuro. Nhasi kwaita musangano weinonzi Parliamentary Select Committee on Home Office, yaita musangano na Priti Patel anova ndiye gurukota rinoona nezvehome office. Saka hongu zviri kutaurwa muparliamendi izvozvi izvi, nhasi chaichai zvatotaurwa. Saka inyaya iri kukonzera kugedageda kwemeno mumakoridors ehurumende.
Yes, marvelous. We have another video. Maybe you would like to introduce.
Regeti zokere zvakare kuna mufundisi Moyo vachitaura ivo kunyanya uko tiri kunzwa kuti kune zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanikwa zvichishaya mushure mekunge paita moto wakapisa nzvimbo iyoyi inozikanwa nekuti Plastic View, nekuti dzimba dzacho dziri ikoko dzakawanda dzacho dzakavakwa nemaplastic, asi vamoyo vakaenda kunoshanya ikoko. Moto uyu wakawanikwa uchiitika nemusi wemugovera, asi pari zvino nhasi ndakwanisa kutaura nemumwe mugari weikoko kuPlastic View vamuchini, vachiti ivo pari zvino vatori mushishi rekuti vaedze kuvaka kuti vanhu vawane pekurara, uyezve vachitiwo zvinhu zvakadai segumbe dzekufuga, chikafu, hembe dzekupfeka, zvimwe zvese vanhu vakazvakatsvira mudzimba nemari yevamwewo vanga vaine mari dzavo dzavanga vakaisa parutivi vachida kuzotumira kumusha dzakawanikwa dzichitsvira mudzimba idzi. Saka vanga vari kutaura kuti vakatarisira kuti vawanewo rubatsiro kubva kune zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri imomo muSouth Africa, uyezve kune vamwe varungu vanogara munzvimbo yakatenderedza ipapo. Asi pari zvino vakatarisana nedenda iri reCOVID-19 vakagara ivo panze vachiedza kuvakiridza zvakare nzvimbo yavaigara. Regai tinzwe kubva kuna vamoyo.
makadi kuzita wamoyo mfundi sitabuya kuno kuplastiki kuzita wana mizimbabu waka wanda wana mishila kana kumaketi kawizi wana mizimbabu zaavo ni mshili kumira paka tui siku kwa seva wana mishika 5 wana waka wanda waka sarawasina chino mwotu waka fiso za mwotu mwona mwoku mwotu waka parara apana kana chakakara wana mwose wana kuzama waka zimu za mwoku wana kwa sena sena kasirenda kuno kuno wazo kwa jeli siku upata uya kwa mbundi siku kuhunu ama zedu kakara kwa mbundi nyura kwa ni mbundi mba kakara shote hapana kana shinga waza zuzu waza kini katume mba hini ndia baba bama sina na bo wakati wa nyama hapana kana shinga mga kia urozi ni baba kala maka sunuka
Zvanga zviri kuitika zvichiri kutoitika pari zvino nekuti ndawani kwandichitaura navamachina vari kunzvimbo iyo yeplastic view vachitaura zvechokwadi kuti pandatofona vanga vasingandinzwe nekuti vanga vari kuedza kuti vawanikwe vachikomakoma mazenge kuitira kuti vawanikwe kurara but vataura ivo kuti vakatorasikirwawo nedzimwe hama dzavo dzimwe dziri muchipatara pari zvino vachitaura ivo kuti zvinhu zvakaita manyama amire nerongo panzvimbo iyoyo asi vachitishumira Miro yavo ndeyekuti dai zvinhu zvanakawo kuZimbabwe kuti vawanikwe ivo sezvisvarwa zveZimbabwe hazvisiri kugara zvakanaka muSouth Africa vachidzokera kumusha vachinoshanda vari ikoko vachiitawo zvavanokwanisa kuita saka ndiwo kurudziro neshuviro yavanga vari kutaura kuti pari zvino ndo zvavari kushuvira asi vataura ivo kuti vanhu vazhinji pari zvino vari kurara vasina chekudya uyezve pavari kugara hapana kumira zvakanaka panguva ino yecovid-19 yekuti vanhu vese vari panze uyezve nguva iyi inguva yekutonhora munyika yesouth africa saka vanga vari kutaura ivo zvavari kusangana nazvo asi apo tanga tiri kunzwa isu mufundisi Richard Moyo vachipa nhoroondo yezviri kuitika ikoko vakawanikwa vachishanya kunzvimbo iyoyi ndo vakwanisa kunge vachizo tsauro isi Studio 7 zvanga zviri kuitika kunzvimbo iyoyi ndikazokwanisa kunge ndichitaura navamachina kuti tinzwe kuti zvii chaizvo zviri kuitika pari zvino so there we were hearing from Richard Moyo who is a pastor and is an avid follower of our Studio 7 program so he was able to send me a video earlier on telling me about the situation that had happened in East View where it's called Plastic View in Pretoria, where he says there are a number of families that have lost their belongings, their housing, due to a fire that happened on Saturday, and also there were 4 lives that were lost due to this fire. So he was actually appealing to Zimbabweans to rally together and be able to perhaps offer a helping hand, because he says most of the people right now have lost all their belongings. Some were keeping money in some of these places where they were staying, hoping that one day they'll be able to send this money home to help their families suffering also under the COVID-19 pandemic. But unfortunately, all that was raised to the ground. And, you know, that's what Mr. Moyo was describing right there in the video. But we'll carry on and give you updates as to what is happening there in South Africa, where we've seen some Zimbabweans who are actually in the diaspora in Zimbabwe, in South Africa, are facing this calamity during this pandemic. Chris.
Yes, marvelous. Back to Mr. Karimanzira. What can you tell us is the situation right now, if you have any updates, since you said you are in touch with the people?
Yeah, the situation is still the same, Chris. There is no change. The news we are getting is still the same, that the flight is most likely not to go ahead because of the COVID situation. So that is the situation. It's still the same.
Okay. So, we are just about to wrap up the show. Now, can you tell us, as the restoration of a human rights organization, what can people do who maybe have crimes and are also maybe in the firing line? What can they do? Can they approach you for help?
Yes, indeed, they can approach us for help. I can give you my mobile number and they can come through to that.
Sure.
My mobile number is +447 53 853 4375 +447 53 853 4375
Oh, thank you so much.
So they can come to us, and we can, if we can't help them as an organization, we can always signpost them to solicitors or any other charities that can help them.
Okay, thank you so much. Mr. Deepa, what is your last word? What can you tell those who are in this predicament? Okay, thank you so much. Marvelous.
Motipo mazwenye kupetsira kuti kune avo vanenge vari kutarisana nenyaya yekuti vakuda kudzorerwa kumba vari imomo muBritain vangaite sei vangawane sei rubatsiro kubva kusangano rei?
Vanogona kundibata ndichakupai nhamba dzenhare dzangu. Dzinoti +447538534375. Tinoedza nepatinogona napo kuvabatsira. Kana chiri chinhu chatisingakwanisi kuvabatsira isusu sesangano, tichavatsvagira vanokwanisa kuvabatsira.
Aiwa, tinotenda chaizvo. Muve nezuva rakanaka.
Yes, Mr. Deepa, before you go, can you give us an update of what the situation is like? We know that the restrictions, the COVID restrictions were dropped. What is the situation like?
The situation right now, things are going back to normal, especially here inside the country. But there are still some predicaments there and there that which they still feel, which some they still feel fragile. Which, you know, the COVID outbreak is still there. Which is something even though the number is now is so minimum, which have suffered lockdown. Which per day sometimes you find that the number is about nine deaths instead of over 1,000. But so all that I can say, which I want to show, even though but I want to continue to approach with caution. People shouldn't just go out there and just say, but you know, regulations are there to protect us. But we also need to have our precautions for ourselves as well as human, which is because which is no public, you know. Precautions there, of course. It's small as a corner. Chances are high, which you have a corner. You could be the last person who has been a chona, a blow, a COVID, but nothing at all. Precautions, you know, we can save the nation and we can save our families.
Oh, thank you so much. What about you, Mr. Karimanzira? What's your take? What's your take on the lifting of the COVID restrictions? We understand they are now off. What's your take? What have you seen?
Life has literally returned to normal. People have their lives back. We are beginning to see people going about their daily lives like before COVID. But obviously, there are still COVID cases at home and in hospitals. As we speak, I was in self-isolation myself until 2 days ago because my son tested positive. He's a 14-year-old boy. So yes, COVID is still a reality. It is a fact, and I think at personal level, we still need to observe those restrictions. Yes, we can go out, but we need to take precautions. to prevent us from passing on COVID or vice versa. I think it's very important because if we are not careful, it's very easy for us to get back to the bad situation we are in.
I hope your son is much better now.
Yes, actually, what happened is my son was not, he had no symptoms at all. It's only that their school requires them to take to test once in every 2 weeks. So it is that test that actually turned positive, and then we took him to the testing center, and it was confirmed he was positive. But in as far as symptoms are concerned, he had no symptoms, he never got ill, he's just the normal boy, the same boy we knew before he turned positive.
Oh, okay. No.
Mr. Gandhi, there's one thing that I would like to say one more time.
Sure.
I've heard a lot of people, especially Ekaya, which is there are some people who are perishing even though they've had the vaccine. But what I would like to clarify, which Abanbagiti should know, which now they should also try and consult their medical doctors.
Thank you so much, gentlemen. Marvelous. We come to the end of the show. Would like to thank Mr.
Banyo.
Before we clock off, Chris, let's just
from Mr. Banyo. Regarding the network.
Bamoyo is saying network is his problem, but he was saying that he for those that would like to get in touch with him to hear more about the South African situation, his phone number is +27 7980 2 6194. That's +27 7980 2 6194, and he's available on WhatsApp. And I liked what the previous guest said about, you know, people at home taking precautions even after getting the COVID-19 vaccine. That is very important. So thank you very much to our guest.
You see the people facing deportation here in the United Kingdom, most of them are asylum seekers, like I said before. And when you seek asylum, it is because you've got a fear that you are running away from your host country, your home country, so to speak. And so to send them back to Zimbabwe is actually like putting them in a lion's den. You are literally taking them to the country where they were running away from something, somebody that doesn't leave their home and go so many miles away. So I want people to understand that these people have got fear, genuine fear of going back to Zimbabwe. And in reality, who knows, they could really, their lives could be in danger if they went back to Zimbabwe.
Okay. Thank you so much. Unfortunately, we have come to the end of the show. Thank you, therefore, Mr. Panyika Anselm, Karima Zira, and also Mr. Difa Wachapi Bango. Thank you for joining us. And we also had the Pastor Marvelous on the phone. Thank you to him. And my name is Chris Gande. Good night, Zimbabwe. Until we meet next week, same time.
I'm Marvelous Mshanganya, who is broadcasting from my home in Washington, D.C., saying let's meet again tomorrow on Let's Talk Ngati Kurukurei.
Thank you, Zimbabwe. Good night.
¡Vamos! Kuchokera Studio 7, tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 919 a.m. 4930-6170 ne 7270 kHz pa shortwave mazwa ose. Muno kwanisa ogunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvuro kushkachishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-6040 ne 15460 kHz pa shortwave.
Studio 7, esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040, laku 15460 kHz kushortwave. Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini beinternet livule ikhasi leVOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook buVOA Ndebele lakuTwitter buVOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Vatiriri ve Studio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band ne C band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona.